of the United States government.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi kuri musi wemuvhuro 27 budzi 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichitiye zvino zviri muchirongwa chanhasi. Vatsigiri vavasikala vanoti vari mubishi rekuvaka kanzuru yekubatana sekutumwa kwavakaitwa nava Job Scala. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinonyorera tsamba kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachivakurudzira kuti vadome makomishina anonzwa zvichemo zvavo. Sangano reShamwari Mwanasikana rinoti mazuva 16 ekurwisana nekumbunyikidzwa kwevanasikana nemadzimai hakufaniri kungova zvekutaura nemanzvi chete asi kuita zvinobetsera vanhu vazhinji vechikadzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vatsigiri vaJob Scala vanoti vari mubishi rekuvaka kanzuro yekubatana kwevanhu munyika sekutumwa kwavakaitwa navaSikala. Vanoona nezvechirongwa ichi vaObed Masaraure vanoti vari kufara nekutambirwa kuri kuitwa chirongwa ichi vachiti kuNamibia vanhu vatorongana zvakanaka muchirongwa ichi.
Kubva patabiwa basa navaSikala rekuorganiza solidarity yavo nyika yese, tiri kufara progress yataita so far yekutanga kugadzira solidarity council yeichage ichizokoordinata masolidarity activities nyika yese. Council yedu ine vanhu 3 pe each province vakasarudzwa kubva kuvanhu vakasiyana-siyana, mapoliticians, vanhu velabour, mastudents nevamwe. Council yedu inenge ine vanhu vanokwana 30 ichizogarawo organizer na deputy organizer. Ndo ichange ichironga mabasa ese atinenge tafunga kuita nyika yese. Tinotarisira vanhu vanenge vasarudzwa muprovinsi yega yega vatatiwavo kuti vatange kuisa maefforts ekugadzira machapters mumadistricts ese, vaise machapters nemumawards ese, kuitira kuti masolidarity activities edu ave well coordinated nyika yese inge ichidera. Tikange tati vanhu vese nyika yese pfekai black, tione nekumusha nekwamuzarabani vanhu vese vari black vachichema na comrade wiwa vachichemera vahwiwa kuti vabude.
VaMasaraure, chii chamungatudza pamusoro pezviri kuitika kuNamibia maererano nenyaya iyi?
Tiri kufara Namibia yakatotanga nyaya yavo yekuunganidza vanhu kuita maprotest. Takafara nezuro tichiona vakaungana vari muVindhoek vachisumudza maplacards vachienda kuembassy yeZimbabwe vachikumbira kuti vaSikala ngavareliswe nemamwewo madhimandsi avanga vainawo. Tikutarisira region yese ichange ichidera nyaya yekusudukurwa kwavaSikala inofanira kuti itekeshere pasi rese, pasina panosara.
VaMasaraure, muno muZimbabwe chii chiri kuitika nhasi maererano nenyaya yavaSikala?
Nhasi 27 November tiri kuenda kudare in solidarity navaSikala vari pamagistrate court VFC court kutakada kota past 11 patiri kuona vachiita defense case panyaya yavari kupomerwa kuti vaisaita public violence pavakachema nenyaya yecorruption paprotest yakarongwa ya 31 July 2020 yavaichema kuti nyaya yeumbavha hwanyanya munyika ngaimire, pavaichema kuti kubiwa kwezvinhu zvecovid ngaumire. zvarikunzi kuchema kwavaita necorruption ikoko kwaida kukoredzera mhirizhonga. Saka tikuda kutswa defense case mangwana, tiramba tichiti vasikala havana mhosva. Vasikala munhu anoda kuti nyika upfumi hudyiwe nemunhu wese usadyiwe nevashoma. Munhu asitomira nevanomarginalizwa vanenge vachipesekitwa sekumira kwavakaita pakapondwa Mobless Gale. Turamba tichiti vasikala munhu ane mhuri yake, mhuri yake yanguri yamumirira nguva refu. Vana vanoda kuenda kuzvikoro vachishandirwa navo. Tinoona law firm yavasikala chaiyo inove law firm yamiririra vanhu vakawanda vaitambudzwa nehurumende yavamunangagwa. Tikuona law firm iyoyo haifamba zvakanaka kubva pakavharwa vasikala. Tinoti vasikala vari kodzero yekuti vasudugurwe vange vachiita mabasa avo vachiendese mumwe sezvimwe zvazvarwa zveZimbabwe.
Avo vange vari kutungamira chirongwa chava Jobs Color Solidarity vaOrbit Masaraure vari parunhare neStudio 7. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti ranyorera mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa tsamba vachivapa kusvika musi wa30 mwedzi uno kuti vadome makomishina anenge achizonzwa zvichemo zvevanhu. Tabata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda kuti tinzwe zvizhinji.
Zimbabwe Lawyers for Human Rights yakanyora tsamba kuna mkoma Kosa Mnube wanawa gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights doa kanyora tsamba kuna President Mnangagwa wachimpa President Mnangagwa kuti wachiwaudza kuti wanokumbirawo kuti wa appoint ma commissioners mu independent complaints commission inoe basa kana kuti zvakanyorwa muconstitution yeZimbabwe kuti independent complaints commission ine basa rekuinvestigator nekutagamuchira zvichemo zvevanhu vanenge vachiti vachinyuta kana vachiti vavhiringiswa kodzero dzavo nevanhu vari musecurity services sector vanogona kunga vari mapurisa, masoja, vanhu vekumaprison guards, vakumacio. Saka commission iyi yakatoestablishwa kana kuti yakatoumbwa pakatopasiswa mutemo muna October 2022 wekuti panga paine independence complaints commission sezvino katarwa musection 210 of yebumbiro reZimbabwe. Asi kubva muna October 2022 kusvika paizvino muna November 2023 patova negore pasina macommissioners akapwe.
Panodiwa makomishina mangani kuti basa rifambe?
Kuti aite basa, kuti commission ishande panofanga paine macommissioners anotambira zvichemo izvi, anozeya zvichemo izvi kana nyaya dzinenge dzaunzwa nevanhu kuti hatisi kufara nezviri kuitwa nevanhu vashandi vari kusecurity service sector. Sezvo tiri kuona, tiri kuona kuti mhosva dziri kupomerwa vanoshanda musecurity service sector dzawanda zvikuru kuti nyaya dzekubatwa kwevanhu, kubhinyiwa kwevanhu, kuabdakwa, kudisapiwa, kutochwa, kupiswa kwevanhu, kurohwa, zvakawanda zviri kuitirwa vana veZimbabwe nevanhu vari musecurity service sector. Asi pari zvino havana recourse kana kwekunomangara kana kumhanyirira kuti tonodini, tonotsvisa zvichemo izvo. And yet bumbiro rine provision yeindependent complaints commission inofanira kunge ichitoita basa. Saka ndo zvakanzwa Mnangagwa wana mukoma Kosa Mnube gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights wanzi by 30 November vanofanira kunga vapoenda commission.
Chii chinoitika kana vaMnangagwa vakasaita izvi musi wa 30 November?
VaMnangagwa vakasaita izvi by 30 November 30 mbudzi gore rino iri chinonga ndinodaira kuti chinofanga chiri china. Mukoma Kosa Mnube wakati vanenge vachizombotora mamwe matano anoenderana nekusaita zviri pamutemo, kusaita zvinotaurwa nebumbiro. Saka zvachaitwa namukoma Kosa Mnube tichazozviziva after 30 November asvika. Dzimwe nguva Mnangagwa anogona kuteerera vakapoenda commission iyoyi, sezvo makaona zvavakaita vakanyorerwa tsamba negweta redu mukoma kudzaikadzere masvondo apfuura nenyaya kuti muri kushora bumbiro reZimbabwe nekwapoenda waValerius Banda vanova mutungamiriri wemauto commander weZimbabwe Defense Forces kuwapoenda muzanu PF Politburo asi makati akaona vamunangagwa wakamhanya mhanya vachiwo after vareceiva tsamba iyi yakanyorwa namukoma Alec Mchale Hama on behalf of mukoma Kodza Ekadzere. Saka tinodavira kuti semunhu anoti iwo anofambisa mbiri yekuzviti listening president vamunangagwa tinodavira kuti pari zvino vachangoitawo futi seya zvinofanirwa kuitwa nea listening president nemutungamiri anoteerera kuti ashuwali zvandiri kuita zviri kunze kwemutemo kwebumbiro redu rezimbabwe zvekugarira maappointments oapoinda macommissioners tinodavira kuti vachadaro.
Awo vanga vari mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunhare kuHarare neStudio 7. Sangano reshamwari remwanasikana rinoti mazuva ekucherechedza kushungurudzwa kwemadzimai nevechisikana e16 days against gender based violence haafanwi kuva mazuva ekutaura chete asi kuve anofanira kuve mazuva ekuronga kupedza dambudziko iri. Mutungamiri wesangano iri vaekitina chifamba vanokurudzira vanhu vese kuti vapindevo mukucherechedzwa kwezuva iri.
Tiri kupemberera mazuva 16 atinoisa misoro pamwe kunyika dzakasiyana siyana tichiti pasi nemhirizhonga. Gore rino tiri kutarisa dingindira riri kutidaidza kuti tiise misoro pamwe sehurumende semapoka akasiyana siyana vanotibatsira nedzimari uyezve munharaunda kuti tigadzire nzvimbo dzakachengetedzeka dzevanasikana nemadzimai. Tinogara chitaura kuti hazvifanire kuitika mazuva aya chete asi zuva nezuva tine basa rekuita kuti tione kuti sevanhurume nevanhukadzi tagarisana mune zvakanaka kuti upenyu neramangwana remadzimai nevasikana rigova nechirevo.
Muzvare zvifamba muri kutiipa musoro pemamiriro akaita zvonhu pamakore ose awa hapana chakanaka chatichaitwa pamusoro penyaya iyi here?
Tiri kuti isusu kune zvizhinji zvakaitwa. Mitemo yakagadzirwa nevagadziri vemutemo muno nehurumende zvakagadzirwa munharaunda zviri kubata vanasikana vedu kuti varume nevakomana vatoriwo nebasa. Nyaya dzemaSDGs dzatinogara tichitaura vasikana vaende kuchikoro utano hunge huripo kuwaniswa kwemikana yakaenzana uyezve nyaya dzine chekuita nekuti vasikana vapiwe zvikwanisiro zvinoita kuti upenyu hwavo huenderere mberi. Patiri kutarisa nyaya idzi muno muZimbabwe tine agenda 2030 tine NDS1 kukurudzira kuti vanasikana nemadzimai vapiwe mikana patafura dzinotaurwa nyaya idzi. Hatingakanganwi kuti nyaya dziri kuvhiringidza vasikana mupfungwa munharaunda mune zvemabatiro emaoko uye mune zvematongerwo enyika chaizvo.
Nyaya dzamuri kutarisa dzinopinda muzvinangwa zvechirongwa chesangano reshamwari yemwanasikana ndezvipi?
Nyaya dzevana vari kutakudzwa mutoro wekuita madzimai vachiri vana vadiki, nyaya dzezvirwere zvepabonde, zvirwere zvinouya zveHIV and AIDS, kufunganya mupfungwa nezvakasiyana siyana. Ngatisumudzei mazwi ivavo vari kushungurudzwa vakwanise kubatsirawo vamwe vachiri kutya kunge vachitaura. Tibatane tiri pamwe chete kuti tinge tichiga dzirisa nyika yedu.
Muzvare chifamba chamunoda kuona chichiitwa zvechimbi chimbi ndezvipi?
Tiri kuda kuti tisangoite izwi repamuromo chete asi patiri kuita mazuva aya tiri kuti kudii, tiri kuti ngazvitangire mumba sevabereki, sana tete sana baba, zviende kuchikoro sevarairidzi, sevamwe kuchikoro kuti tirikudzana kuti dii, zviende zvakare kumakereke uye vanotipa dzimari kuti vanasikana vaone mikana vawane vashayiwe kufunganya pane zvakasiyana siyana zvingavavhiringe. Tiite muonera pamwe kugadzirisa nzvimbo dzakachengetedzeka dzevanasikana.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano resha mari mwanasikana mzare Ekenia Chifamba vari parunare ku Harare ne Studio 7. Avengo vai nyuva tereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kwazwa pano pa Studio 7 chiti kwazivai. Ndinenge ndine chikumbiro changu kuvabereki. Vana baba nana mai hatisi kutukana, tiri kutaurirana uchokwadi. Vabereki, makaramba muchivhotera ZANU-PF. Mavhutira ZANU-PF zvinhu zvakaoma, ende zvikuwedza futi kuoma. Isu sevana vemi tiri kuno kuSouth Africa kana kwatinenge tiri, tirikuzama kutumirawo mari kuti muone kubetsereka. So mari dzacho dzatinotumira, imwe mosvika mari dzadzi, futi zvekuenda futi kumusangano weZANU-PF, mosvika moti idite. Pomucharamba muchati tsepe pacho ndepapi pacho. Ndokupai mari, maunotamisa futi mari izvi. Aiwa tinzwireiwo tsitsi vana baba nana mai, hatisi kutukana. Vachamisa. Ndinoti kana dai zvichigona zvaikwanisika. Matsagawo masoja emi. Hatisi kuramba tiripo isisi takazvimirira izvozvo. Kuti tive masoja emi, tikwanise kubata tambo nokurumidza. Ndinotenda zvangu.
Pastudio 7 apo, makadi henyu. Aiwa, tiorarama. Inini ndiri kukumbira kuti azviite here kuti rimwe zuva motora wachabangu chabanguyo ari kurikona ndawachamisa mumbowaisa patafura imwe chete muchiwafunzanisa kuti uyu sezvamunongoitawo vamwe avo vanenge vari kuamerica ikoko kana naBritain uchichi wana profesa ndondoni chichi wamunotaura paradio wamunogara makainterviewa mumbotora wachamisa mofonera wachamisa mofonera chabangu mumbonyatsonzwa mababa tombonyatsonzwa ivo pachaizvo straight from the horse's mouth tichinyanzwa kuti vari kumbonyatsoti kudii chaichaizvo pawakasiyana pawaisangana ndepapi pawakazosiyana ndepapi uyo achizvitaurira uyo achizvitaurira ruzhinji rwenyika zvichinyatsonzwa
mangwanana kanaka mangwanana kanaka mari yezimbabwe pastudio 7 ini ndiroda kutaurawo ndichisaidhira vanonzi vafarai maguhu avo pamashoko avataura anotiwo hauwani muchina kubhengi tikada kuti titarise pane nyaya yeumwe muchina anonzi akatopigwa mari inosvika miriyoni tenga iri mumba kuborodhewo imi muri kuona vanhu vari kuita mari dzavo vachinyiga mari mudzimba vasingashi mari mudzimba saka do you expect kuti ikonomi yezimbabwe inobudirira vanhu vachichengeta mari mudzimba hazvina sense ivava muri kuti mainvestors acho machinese vari kuondonga nyika zviri pachena but vakuru vedu kavana vachidya navo saka havana chavangataura topfuura ipapo toenda panyaya iri kunzi kwaye pane mapurisa anga achifanirwa kuinda papass out vakatombodzosekwa kudzimba dzavo nenyaya yekuti kwai havana mainifomu matsva ingava hurumende here inotadza kutsvagira vanhu mainifomu but inokwanisa kuwana mari yekuita mabi election vanhu ava vakaita training for how many months but mabi election akakonzegwa izvozvi pasina 2 months vatowanigwa 5 million angativei nemusoro unoona vakoma idzi mhandi idzi ngadzibvedze
apo pastudio muri sei vana mukoma tanonoka wande muri sei ZANU-PF zvairi kuita zviri kuzikanwa nemunhu wese sarudzo vakabirira zvatakaona ko kuponda vanhu kwakweizve voramba vachingoponda vanhu tozviziva ndohunwe ZANU-PF kubvira makare ko haitsveruki yakaita sei ZANU-PF tarisai vanhu mapepa madegree vanao vamwe vakaenda kuzvikoro asi vari kungotengesa mumigwagwa vopinda zvere mugwagwa imomo kubvisa zvevanhu vari kuzvitsagira mari munyika yakaoma kudai ngaisadaro ZANU-PF ngaitsveruke ari kutaurawo ndi Blessing Sauta South Africa pano pa Emelo
Magadini pano Magadini pano Studio 7 ndiko masoko anoda kuti panani panapa tumunyika mwedu mwane pendi pendi inopenda masoja kuti ite ZANU-PF yopenda mapurisa ite ZANU-PF yopenda majaji ite ZANU-PF ende yakafunda kunyepa ZANU-PF chikora chikunyepa vanhu vetriposi vari kuchema nkufu kuti vari kuurawa kozi isusu tisisu tinouraya saka ndiani unonge ichiuraya vanopikisa vanobva Mozambique here ivavo kana okay nyika yei haichina mutemo kani yekubata zvigebenga zvemunye zviri kuita zvinhu zvakadai kushata kudai hapana nonosungwa zvinoreva kuti iZANU-PF iyo inoita zvesezvi vanhu vari kufa kozatinei zvekuzanezvekutriple c nekuti isusu takatarisa kutonga nyika tienda mberi inga nyika yerudzii iyoyo kudari mwana wako wafa waida vechinyarara here kana vachitaura manyepo woti taisi triple c kuyaura iri yaura ukamukanganisa munhu umwe chete wetriple c ari sweri zuva riviri unenge watosumba paonei papapo madhodha
mangwanani mangwanani pastudio 7 apo hai ndinoitwa gono acho gono mushaya chevasva chaii ini ndine chinhu 1 mani chinondisonga kana muchitaura chese sei musinganzwisisiwo kana vanhu tichitaura kuti musadaidze zita rekuti kwai president Emmerson Mnangagwa ndimunangagwa ed mukati Mnangagwa muno munodi panga muno munenge munemita munowana ini kubva kuna Emmerson Mnangagwa pane chamunowana munopadhagwa inini chiri mamuna hamusi straight munyepa kamusiri kwai munadira makarerekera makarereka chaiko chaikoii kurerekita gaganje chairo chaio bisai zita rekuti kwai president Emmerson Mnangagwa pari muri kunzwa kuti munoverenga zuva nezuva usiku makuseni nemanheru kuti ev haana kuwina Mnangagwa zigorira riya pari maramba muchingotaura chinhu 1 moda kuudzwa nemunhu akasenga sizi musoro hama kuti bhohwa manini regai zita rekuti kwai president Emmerson Mnangagwa ndipresident wani Zimbabwe haina president hamuzivi here izvozvo hai mani murege kutisonga manini
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino totimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Russia inonzi yarwisa Ukraine nezvombo zvemadrone neuwandu husati hwamboonekwa kubva zvatanga hondo iyi Hamas nezuro yakasunungura vamwe vanhu vayakanga vatapa vane zvagumi nevanomwe kusanganisira mwana ane makore mana vakasunungurwa vanosanganisiravo zvizvarwa zveIsrael 14 zviuru nezviuru zvevanhu zvakatakatidzira muguta relondon kuunited kingdom vachiramba uye vachikurudzira kuti ruvengo rweIsrael rupere makaterera kustudio 7 tichitepfenyura tiri kuWashington DC Kano nakiza zikuru, Sean Timba, kano baku na Solomon. Sezo nguwe diapera, tumbo tarifazo, anke ziri muna uza nasi. Vatsigiri wa wajobsikala vanuti varumubishi reko waka kanzuru. Yoku batana sekutumwa kwa wakaitwa na wajobsikala vachiti Namibia yato wambiri musurungwa izi. Sangano re Zimbabwe Lawyers for Human Rights rinonyorera tsamba kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachivakurudzira kuti vadome makomishina anonzwa zvichemo zvevanhu musi wa 30 mwedzi uno usati wapfuura. Sangano reshamwari mwanasikana rinoti mazuva 16 ekurwisana nekumbunyikidzwa kwevanasikana nemadzimai akufanirwa kupuwa ekutaura manzvi ari pamusoro asi kuita zvinobetsera vanhu vechikadzi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanono Kawande, ndichikusiya na Chris Dande nenhau dzaisindebele.